ichokwadi vajonga ini semutungamiri wematicha kutewuzi ndatenderera nyika yose iri kutiraya kusangana nemamembers edu vari kunyunyuta nekuti upenyu hwavaomera chekunyanyoendera nachacho taakutidzishaya saka tasvika pakubvumirana kuti zviri nani timbokanda mapfumo pasi timbochema kuhurumende taweka dzimari tikaona kuti munhu anonzi mudzidzisi mari yaari kutambira pari zvino plus or minus $55 so tati ticheme kuhurumende nekuti tivape chirimbo chekuti kana zvadai hatichakwanisa kuramba tichienderera mberi nekushanda saka tatenderera munyika yesomo tikataa nevadzidzisi tikaonesana kuti hakusiri kushanda uko taakutobatirwa taakutoshandiswa saka tauti tisite mashoko edu kuhurumende tisite mashoko edu kuna science minister kubva munyatsoongorora zvinoudzamo kuti kuchiri kushanda here kana kuti kwaakungoshandiswa
saka kana kuri kuukanda mapadza pasi zvinenge zviri zvarini vamakanya iri
chatawirirana isu kupeuzi ndechekuti tinyore gwaro tisvipe kuvatungamiri tisvipe kuhurumende tivazivise in 7 days kuti tinofanira kukanda zvombo pasi chikonzero ndechekuti taona kuti even mari iri kuuya mangwana chingori kubatiswa kana kunanzwa pamuromo kunzi vadzidzi tivatambira asi kusina mari so tichanyora tsamba yatiri kusvitsa kuna minista mangwana yatichasvitsa kuministri mangwana kuti tivaone sekuti aiwa isu tamboshingirira semazimbabweni munorangarirai mekuti taramba tichingoomerwa sevadzidzisi but hakuna ari kutiona so in 7 days time we are mobilizing for kuti timbomira zvekushandazvi
muri kushandawo here nemamwe masangano evarayiridzi tichionawo kuti mamwe masangano akaita sezimta neptuz vese vane zvichemo zvimwe chete sechenyu ichi
tiri kushanda navo zvakasimba hakuna kwatingagona kuenda isu sepeuzi tichiri nyemidiki tinototemba kuti kana tataura kudai vana zimta vana ptuz ivo sevakuru vanogamuchira zvichemo zvedu tirishanda zvimwe chete tirishanda zvakafanana takatonyorawo tsamba seapex council yakanyorwa nemutungamiri wedu yakakandwa kuhurumende kuti vaambonyatsoongorora tsamba yakaenda musi wa8 kuti vanyatsoongorora kuti upenyu zvahwama kudai vangaita sei kuvadzidzisi tsamba isati yapindurwa zvayo kuti tinzwe kuti vachatipindura vachikudii but tinoziva hurumende yedu inononerwa kupindura nekuti havanzwi zvichemo zvevashandi
tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi hurumende iri kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa imi muri kuvapawo here nguva
takavapa nguva mukwamajonga munorangarira imi upenyu hwaticha kubva gore ra2005 hauna kuzobvira hwanaka and maticha havana kumbobvira vabuda muzimbabwe kuti vaende kune dzimwe nyika tiripo muno takavapa nguva but zvinoita sekunge tinopa nguva kuvanhu vasina tipi kuvanhu vakafura misvaura sevakafa isu sevadzidzisi tinonzwisisa kwazvo kuti zvinhu zvinooma but tinongaona sekuti hurumende yedu haina tsiti kubvira nekubvira tinovanzwisisa tinovateverera but patasvika apa zvatiomera izvi